mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 8 zvita 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini tanonoka wande ndiri muwashington dc ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi vanhu zviuru zvina zvine makumi matatu nemumwe 4031 vakabatwa nechirwere checovid-19 nezuro
vanhu vari kuhwanda seri kwekutaipa zvavanoda pamakombiuta avo pamafoni avo vachipfuka vanhukadzi vachiita body shaming vanhukadzi yakawandira kuvakadzi
madzimai akawanda ari kuchema-chema achiti ari kushungurudzwa pamadandemutande
musangano uyu womboroda kuti president biden napresident putin wekurussia wawirira nepamusoro penyika inonzi ukraine kuti waputin wasapinze pamasoja avo munyika yeukraine
vatungamiri veamerica nerussia vakaita musangano padandemutande nezuro iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vashanu vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose uye vamwe vanhu zviuru zvina zvine makumi matatu neumwe 4031 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana manomwe ane gumi nevasere 4718 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana rine makumi mana nezvishanu zvine mazana matanhatu ane makumi matatu nevaviri 145,632 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana masere ane makumi mapfumbamwe nezvitanhatu zvine mazana mashanu ane makumi manomwe nevapfumbamwe 3,896,589 vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana mapfumbamwe ane gumi nemazana mapfumbamwe ane makumi mashanu nevatanhatu 2,910,953 hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi zvichakadaro nyanzvi dzezveutano dzinoti dziri kushishikana nekukwira kwave kuita uwandu hwevanhu vave kuwanikwa vaine covid-19 zvikuru munguva ino yeutachiwana hweomicron vaimbove gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa uye vari munyori wezveutano muMDC Alliance Dr Henry Madzorera vanoti fungidziro yavo yekuti uwandu uhu huri kukwidzwa neomicron inogona kunge iri yechokwadi kunyange hazvo zvisati zvaongororwa kuti ndizvo here gurukota rezveutano vakonstantino chiwenga vakatozivisa nyika kuti denda recovid-19 rakange radzoka zvakare riine huturu kana kuti fourth wave Dr Madzorera vaudza jonga kandemiri westudio 7 kuti panotofanirwa kutorwa matanho okudzivirira kupararira kwecovid-19 uyewo kuti vanhu varambe vachitevera mitemo yagara iripo nechakare yekudzivirira kupararira kwedenda iri
kutotyisa makwiriro ari kuita manhamba evanhu vari kubatwa neutachiona uu tinongoita zvokufungidzira hedu asi ndofunga tiri korekt kuti ndiyo omicron iri kudai inenge inofamba zvikuru chimbi-chimbi saka vanhu vanofanira kuchenjerera chokutanga chandoda kukurudzira vanhu ndechekutizvo ngavazive kuti izvo vhairasi riri pano ratouya manhamba acharamba achiwedzereka chasara ndechekuti isitore matanho kuti tione kuti utano hwedu huri raiti
matanho aipa hamuri kukurudzira kuti vanhu vatore matanho iwayo
rokutanga ndiri kuti vasina kubayiwa nhomba ngavabayiwe vasina kupedzisa kubayiwa ichipiri ngavapedzise vaccination yakanyanya kukosha nyange sototora pakati peepidemic pewevhi asi kubayiwa nhomba kwakakosha chechipiri matanho edu aya masocial measures atagara tichitaura social distancing ngatimire ngatimirei kure nekure umwe noumwe kugeza maoko nemvura nesipo kana kusanitaiza nealcohol nyaya yekupfeka mamask in public spaces nyaya yekugara kudzimba dzedu kana tisina zvokuita mutaundi tichiavoida macrowds nyaya yekuavoida masuper spreaders akaita semafunerals michato nezvimwe zvakadero mapati ngaaite mashoma nguva ino mapati kumwa doro munhu tora doro rako unomwira kumba usamwire kubhawa ndo zvimwe zvezvinhu zvatingangoite ngatisakanganai kugara mudzimba dziri well ventilated mhepo ichivhuvhuta ichivhuvhuta ichitiza nei neutachiona zvinotibetsera izvozvo
tiri kunzwawo kuti pari zvino kunenge kune dziwa riri kutenderera ungave munongedzo here weiyo omicron yatiri kutaura nezvayo
ipapo handizivi asi ndofunga ini kuti inongori fluu iri kungomhanya iri yega iri pararo omicron asi tichamirira tinzi vanoita ongororo zvacho nokuti hatikwanisi kuita covid testing pamunhu wese anoya ane fluu zvinoti dhurei kudhurira vanhu saka totomirira kuti hurumende tiitire kastadi kokuona kuti fluu iyi yakamira sei asi vashoma vamwe andakambotesta voenda kaona vari negative but sample yacho yakanyanya kuita diki ngatiite big study tione kuti fluu yakamira sei
mishonga ipi ingakurudzirwa kuti vanhu vanenge vachidziya muviri kana kuti vanofungidzira kuti vangadai vane fluu idzodzi vange vachinwa
kuruzira yandinoziva ine ndeyekutai kukurudzira kuti kana temperature yakakwira vanhu ngavanwe paracetamol paracetamol inodzikisa temperature temperature pachayo inoita kuti munhu urware kudarika zvauri pachayo chinotori chirwere saka ngaidzikiswezve munhu notozva kufefeterwa kana temperature yadzikiswa saka I think paracetamol yangonaka zvaangonaka wokungoavoida avoida imwe mishonga ndakaona pakutanga-tanga kwepandemic yedu yecovid vaidiscarage vanhu kumwa zvinhu zvakaita sana ibuprofen vana profen vayanemwe zvakadero batem handifungi kuti panorambidzwa kuti munhu unwe paracetamol kudzikisa temperature
mashoko amungasiyira vateereri
shoko guru randaosiyira vateereri rekuti tatova pakati pefourth wave sekuona kwedu ngatiitei titore matanho ese ekudzivirira hatichadi vanhu vanongofa necovid-19
vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vari parunhare kukwekwe naJonga Kandemiri zvichitevera musangano wemakurukota wane zuro gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakati hurumende ichadzika nzvimbo dzokubaya vanhu nhomba yecovid-19 panzvimbo dzinokwirirwa mabhazi senzira yekukurudzira vanhu kuti vabayiwe nhomba vachiti nguva ichauya yekuti avo vasina mapepa okubayiwa pavo nhomba yecovid-19 vacharambidzwa kushandisa mabhazi akaita semazupco ponyika iri mukucherechedza mazuva 16 ekurwisa mhirizhonga yegender based violence madzimai akawanda ari kuchema-chema achiti ari kushungurudzwa pamadandemutande Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera
mumwe mudzimai ari mune zvematongero enyika ari mutauriri wesangano relabor economists and african democrats kana kuti lead muzvare Roslyn Ncube vati mhirizhonga yepamasaisai yakawandisa uye vakadzi vari mune zvematongerwo wenyika ndo vari kunyanya kushungurudzwa pamadandemutande
kuona cyber bullying yakawandisa muno muzimbabwe vanhu vari kuhwanda seri kwekutaipa zvavanoda pamakombiuta avo pamafoni avo vachituka vanhukadzi vachiita body shaming vanhukadzi yakawandira kuvakadzi kazhinji kacho vakadzi vari mupolitics ndo vari kunyanya kubhuriwa
mukuru wesangano rakazvimiririra rinorwira kodzero dzevanhu kadzi reWomen Action Group amai Edna Masiwa vauza Studio 7 kuti kushungurudzwa pamadande mudande kuri kunyanyowandira kuvanhu kadzi nevanasikana. Vatiwo dambudziko iri rinofanirwa kurwiswa zvakanyanya, vachitiwo zvinokonzera kuti vanasikana vanenge vasangana nedambudziko iri vashaye ushingi. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuhurumende nezvenyaya iyi sezvo tatadza kubata munyori mubazi rinoona nezvevanhu kadzi vaMoses Mike. Asi sachigaro wekomishini inoona nezvevanhu kadzi nevanhurume kana kuti Zimbabwe Gender Commission amai Margaret Mukahana naSangarwe vatsigirawo kuti dambudziko remhirizhonga pamasaisai rinowanzonyanyira kumadzimai nevanasikana. Mukuedza kuderedza mhirizhonga dzakasiyana-siyana dzepamadande mutande, hurumende yakaisa mutemo mutsva weData Protection Act uyo wakatosainwa kuva mutemo nemutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa. Amai Sangarwe vati kunyange hazvo mutemo uchida kuvandudzwa vari kuutambira nemufaro nekuti unobata nemhosva vanhu vanoshungurudza vamwe pamasaisai, vakati tarisiro yavo kuti mutemo uyu uchaderedza dambudziko iri.
Isusu tiri kutofara kuti mutemo uyu wauya. Unogona kunga usingakwazi zvakakwana, asi tikutenda kuti at least zvinhu zvakaita sekuti munhu anoisa mapicha emunhu pawhatsapp nokuti wanetsa naye asina kupfeka kana kudii, zvinhu zvinenge zvinowamboita kumadzimai waakupiwa mutongo wakakura. Saka tinotenda kuti izvozvi zvemutemo uyu zvichatibatsira kuti tideredze uwandu hwecyber bullying pamadande mutande wanga uchiitika kazhinji kuvanhukadzi.
Mutemo mutsva uyu unoti imhosva kushungurudza, kutyisidzira pamwe nekushora mumwe munhu pamadande mutande, uye vanoita izvi vakabatwa nemhosva vanoripiswa kana kupika mujere kwemakore anosvika gumi. Mutemo uyu unobatawo nemhosva avo vanoshandisa masaisai kuparadzira mashoko emanyepo pamusoro pemumwe munhu pamwe nevanoisa pamadande mudande mapikicha evanhu vanenge vakashama. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Zimbabwe International Film Festival iyo yakange yambomira kwemakore maviri nekuda kweCOVID-19 ichatanga zvekare nhasi chitatu kusvika musi wa11 zvita pasi pedinginjira rekuti Owning Our Story. Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera.
Rongi vezviratidzwa izvi veZimbabwe International Film Festival Trust vanoti mamwe mafirimu kana zviratidzwa izvi zvichaitwa pamadande mutande pachitevedzwa mitemo yekudzivirira denda reCOVID-19. Vanoona nezvekufambisa kwezvirongwa muZif muzvare rudo chakanyuka vaudza Studio 7 kuti kunze kwekuratidza mafirimu kuchange kuine makwikwi achaitwa pakati pevanogadzira mafirimu.
Festival yegore rino tichange tine makwikwi high five short film ne smartphone short film competition. Anovaiwo makwikwi achasanganisa vanogadzira mafirimu vechidiki nevachangotanga kugadzira mafirimu avo. Tichivakumbira kuti vagadzire mafilmu e5 minutes, mafilmu echidimbo kuti vanhu vazokwanisa kuaona pawebsite yedu kana kuti paFacebook vachizovhotera firimu yavanofarira. Uye anenge azowana kunzi firimu yake ndiyofarirwa nevanhu vakawanda ndiye achazotora mukombe wehigh five kana kuti wesmartphone short film competition.
Vatiwo pachange paine zvidzidzo zvekugadzira mafirimu zvichange zvakanangana nevechidiki.
Saka inodaidza futi vechidiki vachangotanga kugadzira mafirimu kuti vauye vachidzidza kubva kune avo vave nyanzvi mukugadzira mafirimu, vachidzidza vachizogadzirawo ivo mafilmu avo. Uyezve tine maworkshops evana vadiki vachadzidziswa animation kana kuti kugadzira zvipopai zviya izvi, vachidzidziswa neanobva kuUK anonzi Victor Opelkon pamwe chete newemuno muZimbabwe anonzi Rodney. vachange vachiita Rodney weku Dreambox Animation vachange vachidzidzisa vana vadiki kugadzira zvipopai zvavo. Iyo mitambo chaitwa musi Saturday.
Mafirimu acharadzwa gore rino anobva kunyika dzakaita seAmerica, Britain, Barbados, Zambia neZimbabwe. Firimu rinonzi Gadha Rasanje Rawal wekuAmerica ndiro richavhura musangano gore rino, uye firimu rinonzi Joseph rekuBarbados richitungamirirwa naMasia Wikes ndiro richavhara musangano wegore rino. Mamwe mafirimu acharadzwa gore rino anosanganisira Chisara, March to the Land of Promises na Chapungu Chehondo emuno muZimbabwe, kwozotiwo Savannah Skies rekuZambia. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Tombotarisa zviri mumapepa nau anhasi. Vachinyora paTwitter pavo nhengo yeUnited States Senate Foreign Relations Committee, Senator Jim Risch veBatore Republican Party vanoti maitiro eZANU PF ekuranga nekunyaradza vasingawirirani nayo ichivavharira nekuvasunga mushure mekuvapomera mhosva dzemanyepo, asi yozovasunungura mushure memwedzi yakawanda. Senator Risch vati hapana asingazivi kuti mutori wenhau Hopewell Chingono haana mhosva yakapara kunze kwekubudisa pachena mhosva dzehurumende. Reserve Bank of Zimbabwe rinoti uremu hwedhora reZimbabwe hwakadzika, richiti zvondo rapera dhora rekuAmerica raitengwa nemadhora eZimbabwe 105.91 kana kuti Zimbabwe dollars 105.70, asi zvondo rino dhora rekuAmerica riri kutengwa nemadhora eZimbabwe 108.67. Newsday rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere chemanyoka kana kuti diarrhea iyo yapararira mumusha weChavalala Extension muguta reBulawayo. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mangwanani pano paStudio 7 ana mukoma tanonoka wande Blessing Mvuru chonga kandimiri tinokwazisai pano paStudio 7. Ndarwadziwa nababa Dhewa Mavhindaro vaienda nenguva isina kufanira. Ndina kufanira kune kuvatirisi vanhu, but kuna Mwari iringe yakafanira. Vasiya vasina kupedza basa ravanga vainaro munyika kuno kuchamhembe kuAfrica, vakamiririra kodzero dzevanhu kuti vanotimiririra mukati menyika umu vazive kuti vanhu vanoda kuremekedzerwa vane kodzero dzavo. Vanga vari munhu uya asinganzvenge nzvenge anotaura chokwadi sezvazvi, vasiya nyika isati yanaka. Tinoti baba Dhewa Mavhinga zororai murugare, tinochema nemhuri yavo.
Tikwadzisa baba Dhewa Mavhinga, ishi Mwari unotora anhu akanaka vachisiya akaipa. Dai Mwari waiziya waingotora akaipa wobva aenda nyika yonaka. Inondotora akanaka acho, akaipa ndo anorarama. Dai Mwari waitizwawo. Tinoti hedu baba Mavhinga zororai murugare, tichasangana ukoko nenguva yakwanawo. Tatenda.
Makadini makadini vashamari veStudio 7, vanamukoma Jonga, vana sister Mavhi, vanamukoma Zulu nevamwe vose vandisingakwanisi kudana nemazita. Ini ndoitwa Bridget Sata, ndiri kuno kuJohannesburg. Ndiri kubatikanawo nezvekushaya kwavaDhewa Mavhinga. Ndarwadziwa hangu nekutisiya kwavaita, asi hapana zvatingaita inonga kuri kuda kwaMwari. Ndongoti kune kuhama dzacho dzekwavaDhewa nematambudziko nenyika yese yeZimbabwe nematambudziko, tarasikirwa chose, tarasikirwa, tarwadziwa.
Makadiko paStudio 7 washamarari vose vanotipa nhau dzemazvirokwazvo, nhau dzemachokwadi, ndinokutendai. Ini ndinoitwa Bhanyangu, ndiri paPretoria pamorereta pake. mashoko angu ndinoda kungoti ndine kushushikana pakati pemoyo ndine kurwadziwa kudzimbikana chose nekuda kwerufu rwa baba Mafinga Dewa Mafinga wakatisiya. Zvinova zvino zvakandishoka, zvinova zvino zvakandivhundutsa. Ndiye munhu wandaiona sababa weZimbabwe, baba weAfrica anomiririra kodzero dzevanhu. Ndakabatikana nekungwerekana kunzwa kuti Wamafinga wachisiko wachisiya. Ndakarwadziwa, ndakaita sei zvinonzi ndiri kupenga here, ndiri kurota here? Asi kutonga kwaMwari. Baba Mafinga, soro rainyu murugare, tinotenda nepamakabata mazvita.
Mangwanani makadi pastudio 7 baba Cashman muchitonguyo. Zvakaoma shuwa, zvakaoma. Zvava Mavhinga Dewa Mavhinga zvandibata chose nemoyo unorwadza. Ya chete zvakanzi vakanaka havadirarami panyika, padando kuenda kwevakanaka kwacho. Ameno atizivi zvisinei. Mhuri yekwaDewa Mavhinga ngaicheme netariro. Mweya wenyu vaMavhinga ngauzorore murugare. Ndaiti ndikafunga kodzero dzevanhu posi pandinoteerera zvekodzero dzevanhu. Zita raiuya mandiri ndiDewa Mavhinga. Zororai murugare vaMavhinga. Ndatenda pastudio 7.
Pastudio 7 makadiko. Ndichingotiwo nematambudziko avaDewa Mavhinga kuruzhinji rweZimbabwe, rweAfrica, zvikuru sei kuChamhembe kweAfrica. Ndakarwadzirwa zvisingaiti. Ndinongoti mweya wavo ngauzorore murugare.
Ini zvangu ndiri kutaura ndiri paPretoria kuMoreta Park. Ndine kushungurudzika zvakanyanya pakati pemoyo wangu. Ndakarwadziwa zvino zvakanyanyisa nokuda kwaMisiti waMafinga. Ndakarwadziwa zvisingaiti. Ndakabayiwa panyamanete kungwerekana nekunzwa kuti vadewa havachisiko. Chinhu chakandibata. WaMavhinga vange vari baba weAfrica, vanga vari baba vaimiririra mhuri yeZimbabwe. Sesu tiri muno muSouth Africa, mirishonga dzose dzaiitika dzaiita sei waimira. Chero vakuru vemuno vacho, vatungamiri vemuno waimboramba wakanyarara, asi waMavhinga waizosumudza musoro kuti aiwa president wenyika haufanirwi kunge wakanyarara. Sadhaki aizotoenda nekusadhaki. Zvino tichabvumbamirwa naani? Ndiani achati hwanza? Ndiani achati miririra? Nyika ino yatigere South Africa yagara ine mhirishonga dzisingaperi. Ndarwadziwa zvikuru. Ndarwadziwa zvakanyanya nababa Dewa Mavhinga. Zorora murugare, zorora henyu murugare. Tinokutendai nepamakashanda nepamakabata.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri pamusoro pekushayika kwavaDewa Mavhinga. Vatereri, tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin nezuro vakaita musangano padandemutande, apo vaBiden vakayambira vaPutin kuti nyika dzekumadekoero dzichatemera Russia zvirango kana Russia ikapinda munyika yeUkraine zvechisimba. Ukuwo vaPutin vachiti vanoda kuvimbiswa kuti mubatanidzwa weNATO haucharambi uchikura uchipinda munyika dziri padyo neRussia. Mumusangano wakaita maawa maviri uyu, vatungamiri vaviri ava vakakurukuravo pamusoro pekudzidzana kwenyika mbiri idzi, uko kuzvisina kumira zvakanaka kwemakore makumi matatu. chipanga mazano chava Biden mwenyeya jeze kuchengetezwa kwenyika va Jake Sullivan vakaudza vatori venhau kuti va Biden havana kuvanzira va Putin kuti America nemadzisawira ayo dzichabatsira Ukraine nezvombo zvekuzvidzivirira pamwe nekuwedzera mauto eneto mudunhu iri. Musangano uyu watora nzvimbo panguva iyo Russia ichinzi iri kuunganidza mauto ayo pamuganhu wayo neUkraine. Vanodzidzisa paFriends University kuWichita mudunhu reKansas muzvinafundo Moses Rumano vaudza Studio 7 kuti America nemadzisawira ayo vakatarisisa zvikuru zvose zviri kuitwa neRussia uye Russia inozviziva. Vachiti Russia inoda kuwana nyaya yokushandisa muhurukuro dziri kuuya pakati payo neAmerica nemadzisawira ayo.
Musangano uyu wongoroda kuti President Biden naPresident Putin wekuRussia wawirirane pamusoro penyika inonzi Ukraine kuti waPutin wasapinze bamasoja awo munyika yeUkraine. Saka waBiden wakaona zvakakodzera kuti waite musangano naPutin kuti wanzwisisane kuti zviri kufamba sei.
Saka wakafamba sei musangano uyu sokuona kwenyu?
Ndinoona kuti musangano wakafamba zvakanaka uye zvine tarisiro yekuti wanogona kubvirirana pakati pavo pekuti pakati peRussia neUnited States of America parege kuzoita dambudziko rekuti waPutin wekuRussia wapinde munyika yeUkraine. Saka zvinotaridzika izvo kuti zvino zvine tarisiro yakanaka yekuti hakuna chakashata chinozoitikaba. Nepo hazvo takaona kuti pane kuridzirana kwakaitwa pfuti pane masoja zvishoma shoma, hakuna bachimwe chakanyanya kuzoitika chinotyisa. Saka ndinoimba kuti hurukuro yakaitwa iyi yakabatsira kuti nyika mbiri dzidzireke kuzosvika pakunetsana pamusoro penyika yeUkraine. Russia ichida kupinda imomo, America ichida kudzivirira kuti masoja aPutin asapinde munyika yeUkraine.
Iyo Russia inoda chiko muUkraine?
Russia inoona iyo kuti vanhu vekuUkraine ihama dzavo zhinji dzacho, uye wanoona kuti wanowirirana pane kuti marudzi mamwe chete kana kuti wanhu werudzi rumwe chete rwo. Uye chechipiri ndine ndinoona kuti Russia inenge ichine pfungwa dzayo dzekare dzekuti former Soviet Union yakanga ine nyika dzakakurisisa. Saka inenge inoda iyo kuti Ukraine inge inogona kuzodaro zvekare kuti iwe nyika yavo inoenda kana pasi peutongi hweRussia.
Kana Russia ikapinda muUkraine, chii chingaitwa neAmerica pamusoro penyaya iyi?
Ndinoona kuti America ino sekutaurwa kwazvakaitwa naPutin wanogona kutemera zvirango zveupfumi kana anonzi maeconomic sanctions kunyika yeRussia. Asi tinoona kuti hazvina chazvinodziisa baka zhinji zhinji uye hazvina chazvinotadzisaba kuti Russia iite zvainenge ichida kuita. Saka ndinowimba kuti wakanzwa kuti panoita izvozvo zvirango zveupfumi hawazoenderera pamberi nekuda kuti wapinde munyika yeUkraine, wachizoita kuti paite mhirizhonga nehondo nebvonga mupopoto.
Dr. Romano, kana vakaita zvirango zveupfumi iyo Russia yapinda muUkraine, munoona sekuti zvinobatsira zvikuru here sezvo iyo Russia inenge yatokwanisa kuita zvaange achida?
Handifunge kuti pane zvinozobatsira bainini ikanga yapinda kana pakazoitwa zvirango zveupfumi hongu, zvinogona kuti konzereka kusagadzikana kakati munyika yeRussia. Asi hazvitadzisiba Russia kuita zvainenge ichida kuita izvozvo, nekuti kana ine donzo rayo rekuti inoda kupinda muUkraine inogona kungodaro wachida kurangidzana masimba. Asi handifunge pakuti Russia inopinda muUkraine asi kungoda kuti pari zvino wari kuda kuti America inge inopo zvainozukurukura wakaenda panegotiating table pakutaurirana, uye Russia inenge zvairi kuda kubva kuna Americawo nekuti wari kuzva kuti America ine zvairi kusangana nazvo pamazuva ano chitenda recovid-19 rashupa iri. Zvino zvinoreva kuti vatungamiriri weAmerica vanenge vachitarisa nekuona kuti vangarwisane sei nedenda ranetsa. Saka apa vanenge vachida kuti waPutin wakakurukura nawaBiden vanenge vanofungidzira kuti vanozoona zvavanenge vachida vasingashandiseba asi chisimba chekupinda nemauto munyika yeUkraine.
Avo vange vari vanodzidzisa paFriends University kuWichita mudunhu reKansas muzvinafundo Moses Rumano vari parunhare neStudio 7. sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu zviuru zvina zvine makumi matatu nemumwe 4031 vakabatwa nechirwere checovid-19 nezuro madzimai akawanda ari kuchema-chema achiti ari kushungurudzwa pamadandemutande mutungamiri weamerica vajoe biden vakaita musangano wepadandemutande nezuro nemutungamiri werussia vavladimir putin tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesuyu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini tanonoka wande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka